This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tilikute penyura tilipa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 26, 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Patizvi zvatirikutaura ndezvekuti aiwa mutemo wakatarisana nenyaya dzekuti mapolitika apati ari kuwana mari sei unofanira kungotarisawo kuti chii chingaitwa kuti mapolitika apati awane rubatsiro.
Sangano reElection Resource Center rokurudzira kuvandudzwa kwemutemo une chekuita nezvekupa mari vezvematongerwo enyika kana kuti Political Finance Act. Vaimbi vorangarira mushakabvu chioniso Maraire. Chakupai nezvemitambo yenhabvu iriko mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reElection Resource Center riri kurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo ine chekuita nekupa vezvematongerwo enyika mari kana kuti Political Finance Act. Sangano iri rinoti mitemo iripo pari zvino yekungopa mapato makuru mari aishande zvachose nekuti inodzvinyirira mapato madiki. MuZimbabwe, mapato anenge akunda zvine mutsindo musarudzo kana kuti angosvika zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% ndiwo chete anopuwa mari nehurumende. Asi mutemo wenyika hautenderi kuti mapato ezvematongerwo enyika apiwe mari nevekunze. Tabata mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda chimini kuti tinzwe divi ravo.
Mutemo uripo izvozvi mutemo unongotaura chete kuti aiwa mapolitical parties kazhinji kacho havafani kunge vachiwana mari kubva kunze kana kubva kune madhona kuti vange vachiita zvepolitics muZimbabwe. But this is a true story. Mutemo wakatarisana nenyaya dzekuti mapolitical parties ari kuwana mari sei unofanira kungotarisawo kuti chii chingaitwa kuti mapolitical parties awane rubatsiro rusiringori mari chete kubva kuhurumende. Uyezve tiri kuti mutemo semamiriro awakaita izvezvi haubvumiri kuti pange paine ongororo yakakwana nenyaya yekuti mapolitical party mari dzacho dzavari kupuhwa vari kumbodzishandisa kudii. Izvezvi Ministry of Justice ndo inonzi ndo inobata mutemo wepolitical party finance political party finance. Asi sekuonawo kwedu Ministry of Justice iri part of the executive, ndo utungamiriri hwenyika. Asi utungamiriri hwenyika apart from kuva utungamiriri hwenyika ndivo zvakare vari mumapato acho. Saka zvinoti netsei kuti nditi inini pane mutemo uchatarisa kuti ndiri kudya mari sei sababa. Asi inini ndinotonge ndichinzi ndini ndiri muridzi wemutemo iwowo, ndini ndiri kutozvitarisa ndega, kuzvibvunza ndega kuti nhasi mari randawana ndazoidya sei. Saka tiri kuti hazvifaniri kunge zvakadaro. Mutemo wemapolitical parties finance wemari unofanira kunge uri mutemo unenge uchinzi ngaubatwe kana kuti ngaunge wakapakatwa neboka rakazvibiririra. And zvatiri kuedza kukurudzira ndezvekuti basa iriro ngaripuhwe kuZimbabwe Election Commission, macommissioners anga achitarisa kuti mapolitical parties anoita sei nenyaya dzemari dzavari kuwana kubva kuhurumende.
Muri kumbotaura here nehurumende nezvekurudziro yenyuyi?
Ndope vekutanga vekutotaura navo nekuti hurumende ndo inogadzira mutemo, executive ndo kunobva mutemo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda chimini vari parunare muHarare. Sangano revagari vechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti rine umbo wekuti mamwe makanzura nevakuru vekanzuru yavo varikuita uori pakuzvedzera mari zvisina kujeka. Kanzuru iyi iri kutatarika kubhadhara vashandi vayo mari izvo zvakambopa kuti vakande mapadza pasi mazuva apera. Hatinokwanisa kubata munyori mukuru wekanzuru vaGeorge Makunde kana meya vaPhilip Mutoti kuti tinzwe mativi avo. Asi takwanisa kubata mutauriri wechitrust vaMavelas Kumalo.
Tine gwaro ratinaro rinoratidza kuti pane chikiribidi chinge chichiitika pakanzuru nenyaya dzezvekuhorisana kwemari. Gwaro iri rinoratidza kuti makanzuras matsva akavhoterwa musi wa31 July gore rakapera vakatutsira zvisiri pamutemo pay yatown clerk vaMakunde kubva mugore ra2012 muna September. Saka izvi tiri kuzoona kuti zviri kutyora mutemo, nokuti muna September 2012 makanzuras matatu aya vanosanganisira meya veguta vaPhilip Mutoti, komiti chairperson vekomiti inoona nezvemari vaMusekiwa Ruzvidzo nakanzura Tsaona Mutsvakwa vekomiti yezvegeneral purpose vakasaina izvi muna February gore rino. Zvavaisafanira kunge vakasaina ivo nekuti pazvakaitwa izvi zvemuna September ivo vende vasati vaamakanzura.
Pane matanho amuri kutora here?
Saka taakumirira kuti kana tichinge tapedza totora magwaro ese ane chekuita nenyaya iyi toonanga kumapurisa kunoreva nyaya iyi kuti ichiferefetwa nemapurisa.
Mutauriri wechitrust vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Ino iStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa12080 ne155 kHz pashortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa musangano mukuru we20th edition AIDS conference wanga uchiitirwa muAustralia uyo wakapera nezuro. Kuti wakazei nyanya panyaya yeutachiwana hweHIV AIDS wakanangana nemadzimai. Taita rombo rakanaka kunge tiine mukuru wesangano reSouthern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, Mai Lois Chingandu. Mai Chingandu vachange vachizeya nesu zvakabuda pamusangano uyu, nyanya zvakanangana nemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro Mai Chingandu.
Tiripo zvedu makadiko.
Tinoona kuti manga mune musangano mukuru we20th session yeAIDS and HIV. Zvii zvakabuda pamusangano uyu zvamunoona zvichizobatsira nyanya madzimai munyika?
Kunyanya-nyanya, nyaya yakanyanya kuti tariswei nyaya yemishonga. Dai zvawanikwa kuti vanhu vese vanofanira kuti vamwe mushonga vanoiwana. Although takaona kuti nyika dzakawanda zvikuru kusanganisira neZimbabwe tafamba chaizvo pakuisa vanhu pamapiritsi, asi still zvakangoongororwa kuti musoro wenyaya uri kuramba uchineta ndewekuti zvikuru nyika dzedu dzekuAfrica neZimbabwe yakabatanidzwa, madzimai ndiwo vachiri kungonyanya kufa nechirwere chemukondombera. Madzimai ndiwo vari kunyanya kubatwa nechirwere chemukondombera. Pakutarisa kwati kudzokera tichiita mapurogiramu, tinofanira kuti tizviongorere kuona kuti tingakwidziridzi sei kuti madzimai asabatwe nechirwere. Chinonyanya kuneta chinoita kuti madzimai awe anoexposwa kuchirwere zvakanyanyisa ndechekuti nyaya yepoverty nekushaya kunoita madzimai akawanda ndiwo zvinozovapinza dzimwe nguva munzvimbo nemumasituation anozoita kuti madzimai awanikwe achibatwa nechirwere.
Tinotarisazve kuti masangano akawanda anoshanda nenyaya yekudzivirira utachiwana hweHIV AIDS nyanya muzvirongwa zvemadzimai vari kuti ivo vari kusangana nedambudziko rekuwana rutsigiro, uyezve vakatotadza vazhinji vavo kunge vanga vari pamusangano iwoyu wekuAustralia. Pane zvakazeyewa here pamusoro penyaya iyoyi?
Nyaya yoyo yakati batu batu kwenye. Asi chatino fanga kuziwa ndiche kuti. Mu 2 to 3 years zafura. Focus ye HIV yaka chinja. Kubwa ku prevention ikaenda kunyaya zi treatment. Zinorewa iso kuti ma budget aka wanda emari ese aka iskwa kunotenga mshonga. Saka zvadaro ma programs emadzimai aka wanda. Anu wando wani kwa ari under prevention. Saka saizo zuma jinji. Aka afektwa ninyaya yekushaya funding.
Tinotarisazve kuti madzimai akawanda neruzhinji vanoti ivo vari kutarisana nedambudziko rekusemwa iye yatinoti stigmatization pachirungu. Pakazeyewa here kuti dambudziko irori rekusemwa kwevari kurarama neutachiwana weHIV AIDS ringapedzwe sei nyanya munyika?
Zvakazeyewa chaizvo. Ukatarisa maprogram HIV ndofunga tine makore akawanda tichiedza kurwisana nekusemwa nekusemana nekurusarira ganda kana munhu aine utachiwana. Zvichiwanikwa kuti iyi inyaya yatiri kungonetseka nayo nanhasi. Yataurwa zvepamusangano uno kuti tinofanira kuti tidzokere zvakare to the basics. Tinotarisa kuti tingarwisana sei nekusema vanenge vaine chirwere. Izvozvo zvichiongororwa zvaonekwa kuti kusema uku hakusiri kuti munhu wekunze chete ndiye anenge achisema munhu ane chirwere. Naiye munhu ane chirwerewo ari kuitawo iye yatinoti pachirungu self-stigma, kungotanga zvichibva mukati mako kungofunga kuti inini vanhu vanondidaro nokuti ndine chirwere. Saka zviri kuoneka kuti maprograms atinoita anofanira kuaddressawo iye munhu ane chirwere.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Mai Lois Chingandu kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tadzokera zvakare kuchikoro chemusita Primary School chiri kuGokwe South pasipashe nemangwe. Uko kunonzi chikoro ichi chiri kutemwa nematombo ari kukandwa nevanhu vasiri kuonekwa. Dambudziko iri rave nesvondo nhatu richiitika, asi pakanga padaidzwa vanatsika mutanda kuti vange vachibatsira kuchenura nzvimbo iyi. Nhasi tatitinzwe zvakare kuna Sabok Juni nevana vatakataura navo svondo rapera kana paine zvashanduka pane mabasa anga achiitwa navanatsika mutanda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Sabok nevana.
Zvakanakai Mukoma Jonga. Dambudziko riri pachikoro chiri chemusita Primary School chiri muGokwe South machipi nemangwe harisati rapera.
Tinonzwa kuti pana vanatsika mutanda vamakanga madaidza svondo rapera, havana zvavati vakwanisa here kugadzirisa?
Vanamupika mutanda vatakange patora havana chavakakwanisa kugadzirisa, sezvo vanga vari vanhu vanga vaine chinangwa chokunota mari kubva kumaparenti. Vakatosvika vachisiyana nedambudziko riri pachikoro, vaakutotoda kuti tiiti munhu mune nemunhu apinde tichimuudza kuti ane uroyi hwake tichivatorera uroyi. Izvo zvakazotinetsa pamberi pezvavaitaura. Ivo vakange vatoti tiri kutsvakawo vanhu vatatu vekuti tiurai pano panzvimbo.
Saka dambudziko iri zvarichiri kuenderera mberi, zvii zvamuri kuita kuti munge muchirigadzirisa repachikoro iyi?
Chakunetsa ndechekuti pane kudhonzerana vakuru vedu vari madzishe kuti vateerere masvondo vakaita yekwamutende kana kuti vatore chechi yekwamuyambi. Varingoramba vachitsvaka vanatsika mutanda. Saka vanatsika mutanda vacho ivavo havana zvavatibatsira nazvo.
Saka tichitarisa iro svondo rinorapfuura iri, zvii zvaa zvichiitika pachikoro? Matombo anga achingokandwa sezvanga zvichiitika kare here?
Matombo anga otokandwa zvine mupindo ende achiparadza marata zvekuti kana ini marata iwayo aipwanyika vanhu vari mukati medzimba paitoita kufa kwomunhu. Zvakasimba kudarika asi vakati vatovepo vanatsika mutanda.
Saka varairidzi vari kugara kupi iye zvino?
Muchikoro unoti rambai muripo pachikoro ipapo muchabva pachikoro, asi ini pachangu ndakange ndapasa jusi nekuti hazvibviri kuti murayiridzi aswere masikati ose aiye kukilasi achidzidzisa vana ozouya manheru oshaya pokuvata nekuti matombo anenge asikandi uye anenge achikirawo kupwanyirwa mukati memba imomo.
Ko ivo ishe vari kuti ishe nemangwe?
ishene mangu vakatombotora vanatsikamutande vakaunza saka ndaka zovakondera kuti vaaziisa kuti hapana chakanga chiri kuitwana natsikamutanda kunze kwekutokonzeresa izvozvo kutokonanisa vabereki nekuti umwe mutsikamutanda wacho anoremwa nomunzvimbo imomo ndo vanetori nevamwe vanhu vaichotaura kuvanhu kuti tatoshayiwa munhu wekuuraya vatatu kureva kuti havasi vanatsikamutanda vari kuya kuzosolva problem vari kutoya kuzowedzera uroyi huripo.
Saka imi muri kukurudzira chii sabhuku nevana kuti chiitwe kuti nzvimbo igarikei tichiona kuti taakupinda musvondo yechina?
Ini kukurudzira ngenge rekuti vanhu ngavaende kune vemasvondo vechechi vabatsire kustopa dambudziko iri. Tineni nzvimbo dzakatiwa ndee dzakamboitika matambudziko aya tikaona vana ZCC dzekwana mutende dzichienda dzichiisa dambudziko rematambudziko iwayo pasina kubhadhariswa mari, tikaona vana muyambi vachienda munzvimbo dzakange dzine matambudziko iwayo chipedza matambudziko iwayo pasina kubhadhariswa. Mark chapter 5 verse 25 inoti kune mukadzi akanga achigwere chobuda ropa kwemakore anokwana kuita 12 achienda kun'anga, n'anga dzikaedza nepadzaigoka nadzo asi hadzina chadzakabatsira kunze kwekumuwedzera kugwara ikoko chadzakangokwanisa kumupedzera zvaaiva inazvo zvose asina chaabatsirwa nacho. Saka ndiri kuti kuvagari emunzvimbo medu hazvibatsiri kuti tibudise nemari tichindopatsika mutanda iwo mahwindo edu nemarata edu achipwanywa tichizomatenga zvekare kuti pasina chatabatsirwa nanatsikamutanda.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai sabhuku nevana nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Upenyu hwedu, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa ndinopa kutenda kune Studio 7 vatipa mukana kutitaura navo. Hama vateereri veStudio 7 ndinokukurudzirai kuteerera Studio 7 uye tindichipa zviri kuitika mumanharaunda dzedu. Ini wenyu sabhuku mutemedziwa, zita rangu ndichinzi Juni Banda kana kuti nevana ndiri kumugaro wemugoko weSouth Machifu neMange Redmen nemasakadzo.
Manga makateerera kuna sabhuku Juni nevana vemubhuku remamufemedzewa kugokwe South pasi pashe neMangwe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. You know we run around in circles pretending it ain't true. Yet I know everything I've ever wanted is in you. Kutanga nechina, nyika yeZimbabwe yanga yakabatana mukurangarira mushakabvu Chioniso Maraire uyo akashaya gore rapera musi wa24 chikunguru. Nechina kwainge kwine urongwa hwakadai kuBook Cafe. Tabata muzvare Rumbidza itavaziva vave kutungamira bendi raimba naChioniso reVibe Culture.
Takaitishwo kuBook Cafe ya vanhu vakauya zvikuru kuBig Apple. Mugovera iri kufanira kuitwa kuLondano Stratton.
Vanhu vari kuuya vakawanda here?
Nezuro vanga vakawandisa zvekuti yei hatini kufungidzira kuti vanhu vachauya vakawanda kudaro zvatizenyiya chaikutoita diki.
Saka pane vanhu vakasiyiwa muchikwata cheVibe Culture.
Yakasiyiwa ine vanhu 6. Tinana Gwenyambira vairi, tinemusikana anotamba, ini ndinoimba, tine mukomana wengoma neanoita double bass.
Chioniso Maraire mushakabvu nako kambo wandirasa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sangano reElection Resource Center rokurudzira kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nekupa vezvematongerwo enyika mari kana kuti Political Finance Act. Vaimbi vorangarira mushakabvu uye aive Gwenyambira Chioniso Maraire. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyaibina Gibbs Dube.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, July 26th, 2014. You are listening to Studio 7.